Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 26, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vovimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yaro zvisinei kuti vanoshandira kambani ipi yenhau. Mapurisa kunyanga orambidza bato reMDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora kuita musangano nevatsigiri varo mangwana achiti kuita izvi kunovhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission hwekutariswa kwemazita mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority Zimura vanoti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kwemazuva mashanu pasvondo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo hadzigoni kufamba zvakanaka kana vatori venhau vachimbunyikidzwa kurohwa vari pabasa kana kutorerwa zvekushandisa zvavo uye vavimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yaro zvisinei kuti vanoshandira kambani ipi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vataura mashoko aya pamusangano wekuzeya kuchengetedzwa kwevatori venhau panguva yesarudzo. Wange wakarongwa neZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, pamwe neMedia Alliance of Zimbabwe, MAZ. Vati vatori venhau vanofanira kupiwa mukana wekupakurira veruzhinji mashoko kuti vakwanise kuvhota vaine ruzivo rwese rwavanoda.
Tachitaura kuti nyaya dzesarudzo kuti dzive zvakanaka, vanhu vanofanira vane mashoko. Saka vanhu vese vanofanira kubvumidzwa kuti vange vachiuchika mashoko uye vachikwanisawo kutura mashoko zvakasiyana siyana. Asiwo pane zvoda kurongwa paurongwa kana kuti mapolicies enyika. Majournalists emunyika muno vanofanira kupuwa kodzero dzekuti vaitewo sezvinoita mamwe maprofessions. Mukaenda kun'anga dzine maitiro adzo, mukaendawo kuvaprofita nemachechi vane maitiro avo, mukaendawo kunotarisa kune vapusa vapusa vane maitiro avo, nemagweta ane maitiro avo. Majournalists anofanira kupuwa mukana wekuti ange ane marongero avo.
Vatiwo makambani ehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation haafaniri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika uye ngaite basa ravo zvakajeka uye zvisingakonzere kusagadzikana munyika.
Naizvozvo vana ZBC nemamwe manewspaper muno munyika tiri kuvapa kurudziro dzekuti tisavavana nana Studio 7 tisavavana. Ndakaona vazvana ndisi kuti muri kunyaya kutema musina kwamakarerekera ese kutaura kwenyu kana kuti pane kwamunorerekera, asi zvinhu zvikuru ndezvekuti vanhu vapuwe nguva nemukana wokupa mashoko avo nepfungwa dzavo panguva dzose.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vatori venhau vanoita basa rakakosha uye TCCC ichavachengetedza pamisangano yayo yese.
Tavimbisawo kuti nesu tichaona kuti majournalists paanoita basa kungava kumisangano yedu kana kuti matinobatwa mundima dzedu, hatidi kuti munge mune masoso kana minzwa ingabaya majournalists edu.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Board of Trustees vaChris Chinaka vatenda vachamisa nemashoko avo.
Vativimbisa ivo kuti pavanenge vachiita misangano yavo, pavanenge vachiita mabasa avo ezvematongerwo enyika, vachange vachikoshesa kutorwa nekupepetwa kwenhau, vachange vachiedza kushanda nevanotora nekupepeta nawo kuti mashoko ange achibuda zvakanaka.
Vanoona nezvekupamiswa kwebasa mumazi vanaijo nyamutumbu vanoti vemapato ezvematongerwo enyika havapaniri kubhiringidza vatori venhau kunyange vasiri kupara nebasa ravo.
Kana vasiri kufara nekushambadzwa kunenge kwaitwa nhau mawairesi nhau mazvivhitivhiti, vane matanha vanokwanisa kuti vatore matanho iwayo haana mhirizhongo.
Zuji, Maz, Misa Zimbabwe nemamwe masangano anomirira vatori venhau munyika vari kuita misangano nemapato ezvematongerwo enyika vachiita zvisungo zvekuti vatori venhau vachengetedzwe nguva dzese, zvikuru sei panguva yesarudzo apo vanonyanyoshungurudzwa vari pabasa nevemapato aya pamwe nemapurisa. Masangano evatori venhau aya akasangana nebato rezanupf nemusi wechipiri, uye bato iri rakavimbisawo kuchengetedza vatori venhau. Vakaitawo kare chisungo chekushanda murunyararo nemapurisa ezimbabwe republic police. Masangano aya achasangana nebato remdc inotungamirwa navadouglas monzora nemusi wemubvuro svondo rinouya. Zvichakadai, triple c yakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoongorora mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll, iro richabvurwa mangwana nezimbabwe electoral commission kuitira kuti vagadzirise kana pachinge paine zvisina kunyorwa zvakanaka. Izvi zvataurwa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaian macone pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi. Zek yakazivisa kuti chirongwa chekuongorora mazita ichi chichatanga mangwana chichibvarwa nemusi wechitatu svondo rinouya, uye chichange chichitanga nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa anonzi arambidza mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora kuita musangano nevatsigiri vavo kunyanga mangwana mugovera, achiti musangano uyu ungangovhiringidza chirongwa chekuongororwa kwemazita everuzhinji mugwaro revavhoti kana kuti voters roll, icho chakatarisirwawo kutanga mangwana akare. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa ekunyanga anonzi ati vamonzora vafanire kuenderera mberi nemusangano uyu mangwana, achinzi ati izvi zvingangovhiringidza urongwa hwekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission hwekuti veruzhinji vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. Urongwa uhu hwakatarisirwa kutanga mangwana chivabvu 27 huchizopera musi wechitatu chivabvu 31. Mutauriri wavamonzora Valoid Damba vati vamboedza kuti vabvumidzwe kuita musangano uyu pane imwe nzvimbo isiriyo yavanga vachida kuitira musangano uyu, asi vati izvi zvarambwa nemapurisa pamwe chete nezanu pf.
Mangwana hatenge tichifanira kuti tiine miting yedu kunyanga, asi tabva tarambidzwa nemapurisa nevanhu vezanu pf vati izvoyo vezeki vane awareness program yavari kuita, but awareness program yacho havasi kuitira pavenyu yatachida kuti tiitire kana kuti munharaunda yatachida kuti tiitire, vatori rimwe side renyanga. Asi vanhu vezanu pf nemapurisa vabva vatirambidza kuti hazviiti kuti imi munge muchiita musangano wenyu munyanga kana nepapi zvapo hapasitombobvumidzwa, tabatanzi inogo area.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatapadzwa mugwadi vati bato ravo haripindire mumashandiro emapurisa.
Hatidi vanhu vanotsvaka uta nemugate. Vamonzora vane vatsigiri vanowanikwa kuinyanga vane mutupo wokutani. Kana munhu asina urutsigiro haisi mhosva yemusangano wezanu pf, imhosva yake. Kana munhu akadana musangano wake vanhu vakasauya, kwaanogoti zanu pf yamutadzisa sei? Handiti ndiye anenge adana musangano wake here?
Mapurisa ekunyanga ati titaure nemutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner Paul Nyati, avo vatakundikana kubata panharembozha yavo. Vadamba vaenderera mberi vachiti kurambidzwa kwavaitwa kuita musangano wavo kunoratidza kuti munyika musati mave neutongi hwejekerere.
Saka isu tiri kuti nyika ino haisati yasununguka kana MDC ichirambidzwa kuita musangano. Zviri mumbiro remutemo wenyika kuti tinobvumidzwa kuita musangano nekuti hasida kuita mhirizhonga, hapana zvatoda kuti tiite. Tenge tichida kuti tisangane nevatsigiri vedu munyanga. Saka tichida kuti tirambe takataurira vagari vedu vekunyanga vengu vakatimirira kuti aye vachiregai kuora mwoyo. Ticharamba tichiapply kumapurisa, ticharamba tichirwisa kuti tinge tichisangana nemi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kurambidzwa rambidzwa kuri kuitwa misangano yemapato anopikisa kunoratidza kuti mapurisa ane rimwe chete nebato rezanu pf vamukundi vati zviri kuitika izvi zvinosvibisa sarudzo dziri kuuya.
Kuita kwakaipa kucharamba kuchienderera mberi kusvika tapisvika musarudzo ndozvimwe zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo zviri pachena kana kuti zvejekerere. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge aine rimwe nezanu PF mukudzvanyirira mapato anopikisa. Zvinonyanyorwadza kuti vamonzora pesapa vaita semunhu ane rimwe chete navamunangagwa asi vakuno kuipa kwakuita mapurisa kana vachinge vashandiswa vapedza kushandiswa mapurisa akuvarambidza kuita basa ravo rekuti vange vachitsvaga rutsigiro.
Bato reCitizens Coalition for Change rinogara rakarambidzwawo nemapurisa kuita misangano yaro matunhu akawanda uye kuvhiringidzirwa misangano kana kuroverwa nhengo dzaro nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. Vamwe vanonzi vatsigiri vezanu PF vakabudawo pavhidhiyo yakatenderera pamadande mutande akawanda nguva shoma yadarika vachikurudzira kuti mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vaurayiwe, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana atasungwa nenyaya iyi. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rino idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu muzuva risati ratarwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Kana vaMnangagwa vatara zuva iri, veruzhinji vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva iri kuti vanyorese sevavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA vazivisa nhasi kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kwemazuva mashanu akatevererana pasvondo nekuda kwekuomerwa nezvinhu uye kushaya mari dzekufambisa. Sangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti ZIMRATU rasvitsa nhasi tsamba kumukuru wekambani iyi kana kuti Commissioner General Amai Regina Chinamasa, vashandi vachikumbira kuti vabvumizwe kuti vaite urongwa hwekuti munhu ashande mazuva matatu chete pasvondo. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vaudza Studio 7 kuti vachatizivisa pamire ZIMRA panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Izvi zviri kuuya pazuva iro vashandi vehurumende vachangobva kuzivisawo kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kutanga nhasi. Gungano reZim Expo regore rino ratanga nhasi muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia, apo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kusangana nekuyanana munyaya dzemabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana-siyana. Mumwe wevari kuronga chiitiko ichi, Dr. Tonderai Taylor veZim Expo, vanoti vashandi vemuzinda weZimbabwe muAmerica vachange vari pagungano iri kutanga nhasi vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Taylor nezvenyaya iyi.
Zvara nhasi takakoka veembasi yeZimbabwe kuti vange vachibatsirana nevana veZimbabwe vari munharaunda yekuno kuGeorgia nemastates ari surrounding Georgia naAlabama, Tennessee, Florida kuti vauye vachirinyuwa mapasipoti avo. Zvakare takaronga nemutungamiriri weembasi kuti auye kunoku azotaurawo nevanoita mabhizinesi emaZimbabweans neavowo vari muno vemablack businesses vada kunge vachiona kuti zvii zviri kuitika kuZimbabwe. Madekwana nhasi tinenge tiine business dinner yekuunza vose vanoda kunzwa nezvebhizinesi riri kuitika muMazimbabwe ari muno muAmerica uyezve nevanenge vachida kunoinvesta kuZimbabwe.
Zvirongwa zvenyu zvakamira sei mangwana nesvondo?
Mangwana tinenge tiine maexhibition emabhizinesses vese maZimbabweans ari muno muAmerica vanenge vachiunza zvavanoita vachiratidza kune vanenge vachiuya. Tinokoka vanhu vese muno muAtlanta vanobva kuZimbabwe nevagari vemuno kuti vange vachiona kuti maZimbabwe ari muno muAmerica ari kuitei. Tinenge tiine vatauri vakawanda pane ari vanobva kusangano rekuKenya anenge achitaura kuti kana muchida kuti muexporte mamedical equipment kuendesa kunyika kwenyu munozvifambisa sei. Saka inenge iri nguva yekudzidza mamwe vamadiaspora kuti vari kuzvifambisa sei kuti vabatsire nazviri kuitika kumusha kwavo.
Tinonzwa zvekuti muchange muine vaimbi vari kubva kuZimbabwe, ndivanani uyezve vanenge vachiimba rini?
Mangwana Saturday tinenge tina Tami Moyo anenge achiimba, musi wesondo tinenge tina Pop 10 anenge anenge achimba zvakare vanenge vachibatsiranwa nevaimbi vari muno vedu vemuZimbabwe tine mwanadzi Charlie D muZimbabwe zvakasa ari muno muAmerica nemwanadzi Zebron
zvakakosha sei kuti muite zvirongwa zvakadai imo muno muAmerica
izvi zvakakosha nekuti chikuru ndechekuti tiri kukurudzira vaimbi vedu kuti vaonekwe kuno kuAmerica kuti tine vaimbi vane matalents akaita sei zvikuru muno muAtlanta ndoo mune vaimbi vakawanda vemuno muAmerica saka takataura nevakuru vakuru vemuno muAtlanta meya vakatisanganisa neveculture yavo zvekuti vakabva kuti vachaisa Tami kuti auye kuzoimba panoti pahip hop festival yavo
vanga vari mumwe vari kuronga gungano reZim Expo regore rino muno muAmerica Dr. Tonry Taylor vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Vamwe vagari vemumaruwa ekumwenezi necheredzi mudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti vakatarisana nenzara yakakura gore rino nekuda kwekuti matunhu avo akawana mvura yemudenga shoma zvakaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika zvakanaka izvo zvazvosvitsa pakuti vakumbire rubatsiro rwechikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo nemunyika dzakawana gohwo rakanaka mwaka uno vagari vemunzvimbo dzakaita sechipangai neshuro nekusara huru kumwenezi uye vari kuchikombedzi chilonga nemalipati kuchiredzi vanoti zvirimwa zvavo zvakaramba nekudaro nzara yatofunya chisero mudzimba dzavo. Vamwe vagari vakadai ndivakadzipedi bhaloi vekuchipangai avo vanoti kunyange hurumende iri kubatsira vamwe kubudikidza nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu resocial welfare vanhu vose havasi kuwana nekudaro vanokumbira batsiro kumasangano akazvimiririra.
Isu vagari vekuno kuchipangai kumwenezi tatarisana nenzara naizvozvo chokudya chaita chishoma saka tokumbirawo avo vanopa rubetsero vemasangano akazvimiririra kuti vapindire nokupa vanhu chikafu kuti tirarame panzara iyi inenge yafunya chisero musha medu.
Izvi zvatsinirwa namambo Chitanga vafeleni Chauke.
Tingotarisira kuti hurumende daita scale up gozo redi pane vanhu vatopiwa under social office but havatezati havanhu havazopiwa vose so kuti ndevaero tiita kuti vaidehwedze nhamba dzevanhu dzipirire vanhu vose vange vachikwanisa kuwana chikafu pana organization yanga yati yamanani government organization yanga yati auyawo but haipendi nokuti vambe vachiya
vamwe vagari vekuchiredzi vanoti kushayika kwegohwo kwavaisa panguva yakaoma sezvo vasina mari yekutenga chibage kana upfu muzvitoro izvo zvavati zviri kukwira mutengo zuva nezuva. Chisaga che10 kg chava kuita mari inosvika zviuru makumi maviri nezvinomwe zvemadhora emunyika kana kuti 27,000 Zimbabwe dollars zvichibva pamadhora zviuru zvitanhatu 6,000 inova mari yave kusvika kumadhora gumi nemashanu ekuamerica pamutsika mutema chichibva pamadhora ekuamerica mashanu chete. Amai Sekai Hassan vekuchilonga vati dambudziko rekushaya mari riri kuita kuti nzara iwedzere mumba mavo.
Kwachirongwa kune nzara isingaiti hazvina hazvina kuita bhoku nomvura yacho hakuna kana chikafu tiri kuchema nzara zvisingaiti nyangwe kubatsirika kwacho mhere tingabatsirika sei nenzara iriko gore rino.
Valingston Chikutu vati dambudziko ririko rakakonzerwa nemvura zvinozivikanwa nekudaro vanoda rubatsiro.
Kunoku hakuna kunyatsoibva because the first rain yakanaya yakanga iri mvura yacho yakanga isingagoni kumedza zvirimwa zvaitomera zvichitoto sazvaimera 1-1 saka 1-1 izvozvo ndozvakazoibva saka risigoro kuti tingati igohoro kuti rinogona kusustaina vanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa zvizere kuti hurumende iri kuitei panyaya iyi kubva kumunyori webazi regurukota redunhu remasvingo Dr. Jephter Sampanya avo vati vanga vari mumusangano. Asi mudzviti wedunhu rechiredzi valafu mochisema vati hurumende iri kubatsira vagari vakatarisana nenzara ichivapa hupfu pamhuri yega yega.
Hurumende haina kumbomira kupa vanhu chikafu kubva gore rape iro rino iri vanhu vari kupawo chikafu nehurumende department resocial development yaaite social welfare.
Vati munhu mumwe chete mumhuri anopiwa 10 kg yehupfu pamwedzi kuburikidza nebazi resocial welfare. Nyanzvi mune zvekurima dzinokurudzira vagari venzvimbo idzi kuti vadyare mbesa dzinoda mvura shoma dzakaita semhunga, rukweza pamwe nemapfunde senzira yekurwisa dambudziko renzara. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 3.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose kunyange nyika yakawana gohwo rakanaka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba. Direct from Washington.
Mambo Chundu vaAbel Mbasera vangangosungwa zvichitevera kumangarirwa kumapurisa kwavakaitwa navaPicture Chundu avakambobata chigaro chamambo Chundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaPicture kana kuti Piki Chundu vanozviti ndivo vachiri mambo Chundu akasarudzwa nemasvikiro edzinza ravo, vanoti vakarohwa zvakaipisisa namambo Abel Mbasera nemachinda avo masvondo maviri adarika. VaPiki Chundu vanoti vairohwa vachinzi vape mambo Chundu midziyo yechivanhu yeumambo hwedzinza rekwaChundu.
Shine yedu kunogarwa zvinhu zvemadzimambo. Ndichingosvika kuya ndaingorohwa roho nevacho vangauya navo vana hen iye Mbasera ngaripo, ndaitoti rovai munhu tichitore zvinhu rovai tienda handidopedzerwa nguva.
Vanoti vakatorerwa umambo hwavo namambo Chundu muna 2012 vachishanda nevaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemudzviti wedunhu reHurungwe vaHebert Chirau. Vanoti kusvika pari zvino nyaya yavakakwidza kudare guru kana kuti High Court muna 2013 vachipikisa kutorerwa ushe uku haisati yanzwikwa. Pakakatanwa yeumambo pakati pevaviri ava akatanga muna 2012 apo vaMbasera vakagadzwa samambo Chundu uchibva kubva kuna vaPiki Chundu avo vanonzi vainge vakafanobata chigaro kubva muna 2008 pakashaya baba vavo vaWilson Chundu avo vaiva ndivo mambo. Izvi zvinonzi hazvina kuvafadza zvakaita kuti vazoendesa vaMbasera vaiva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaChombo pamwe nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe kudare repamusoro reHigh Court vachiti vainge vatorerwa umambo hwavo zvisiri pamutemo. Ndiyo nyaya yavari kuti haisati yapiwa mutongo kusvika nhasi. Mambo Chundu vakagadzwa umambo vakapiwa hanzu dzeushe dzechirungu nehurumende muna 2012. Midziyo yechivanhu inopiwa mambo nemasvikiro ekwaChundu yakaramba iinya vaPiki Chundu. Midziyo iyi ndiyo inonzi yakazotorwa nechisimba panonzi pakarohwa vaPiki Chundu. Asi mambo Chundu vanoti vakangotora midziyo yeumambo hwedzinza rekwaChundu yavaifanirwa kunge vainayo chete.
Chidiko chakaitika ndio takatora zvinhu zvechivanhu kumba kwaPicture zvaane makore futi 2012 ndapinda paumambo iye aizvirambira ndisaizvirambire chii ishari zvinoroteta mambo wega wega anenge ari substandis anenge apinda ndiye anogara nezvinhu zvori zvamambo zvakabva kugova. Saka iye ari four dairambira hatizivi wedu kuti adzirambire chii. Vakuru vese ndobva vati ngazvichitorwa zviende. Iye ndiye akakabata demo akatotema svikiro nedemo paruoko.
Mudzviti wenzvimbo yeHurungwe vatizora vanoti vanogadza munhu umambo vachiwirirana nemhuri dzeumambo sezvakaitika kwaChundu. Izvi zvinotsigirwa nemukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland and West vaPeter Pasipamire vanozivikanwa samambo Ngezi.
Zvinoitika nekuti kana paine tsika dzavo dziri kuresveka vakakumbira vayananisha handuri pane chakaitwa vakauya pandiri ndikavati tinoraitamba munyora tsamba imwe munoitisa kuminisirira kuhurumende kuitira kuti vazive kuti kana vekuru vatati tiri kuuya kuzogara nemi pasina mambo Chundu tosarwa mamwe mambo kuti tigadziri gakava riripo vabatanisi vanhu vamuchii.
Takukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo kunyange vanga vachivimbisa kutaura nesu nezvenyaya dzeumambo dziri kunetsa munyika, asi vakambotaurira zvavo Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti vana mudzviti vavo vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nzvimbo nenzvimbo. Mhuri dzakawanda munyika dzinonzi dzapesaniswa nemakakatanwa ekurwira umambo vamwe vachitosvika pakubatanirana mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nanyanduri achiri kusimukira Victor Zivanai uyo anosanganisa nhetembo dzake nemagitare. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
This is a call to stop gender-based violence. Love yedu pataidana naefloa kunge river na magimukaranga Dayton Somanji.
Chitaro kundi Victor asingatemi danga rakatanga mshure nekunge shamwari dzangu dzaakundi dana nekuti Victor matema danga saka ndakazoona zvisina kukodzera kunge tinge tichitamba nemazai vakuru ndobva ndakatanga kuchiti aiwa denu mandidana muchinditi Victor asingatemi danga saka pandakazotanga spoken word literature ndobva ndakatanga kushandisawo chitaro kuti Victor asingatemi danga nekuti ndakange ndorifarira
waimbonyora nhetembo uchiri ku University of Zimbabwe uko wave papi manje
nyora nitembo zvina kutangira pa University of Zimbabwe zvakatanga tichiri kuchindondoma mugore ra 2011 asi takazoona kuti ai zvakakudikwa nevanhu mazuvano zvasiyana saka takazochinja tichiita kuita inonzi modern poetry inova spoken word saka ndoyatava kunyora
pari zvino ndezvipi zvauri kubura
zvino tine bhuku rinonzi Mupakwa Parwendo umo mune nhetembo dzangu 5 dziri kuitwa padanho reO-level kwotiwo zvakare ndine bhuku rinonzi Kwaisa Vakuda Kwangu rakanominitwa Manama Awards mugore ra 2019.
As I read of explicit promiscuity, I stink, I am ugly, I am a mistake, above all I am loose.
Vamwewo vaunoshanda navo ndivanani?
Nyanduri Vita zvanai vanoshanda nevanhu vakawanda kusanganisira ana Chinjere Mondera na Oscar Gwiriri vanova mendo wangu oshandawo zvakare namukoma wangu mukoma Cheomo Mutwazuka ndo vandobata navo zvikuru sei kana tichishanda zvinyorwa.
Une mashoko here aungapewa vatsigiri vako?
Mashoko anenge ataure kuvatsigiri vangu ndekuti ai rambai muchinditsigira kunditsigira kwenyu kunondipa manyukunyuku. Ndinoziva kuti izvi zvekunyora izvi kazhinji kacho hazvina chouviri chazvinazvo asi kana vanhu vachinditsigira ndinonzwa manyukunyuku ndinonzwa kufara zvinondipa shungu yekuti ndirambe ndichienda mberi.
Kuivo vanoda kubatawo Nyanduri Victor asingatemi nedanda vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata vanondibata panhamba dzangu dzeWhatsApp dzinoti 0716 36 0009. PaYouTube vanoenda munoendawo munoonawo ndori dzangu dzandakanyorawo munokosecha muchiti Victor asingatemi danda munoona content yangu iripo ipapo.
Chitipawe imwe chete sehoza Friday kudai yatinobuda nayo mudariro.
Pandinoda kubuda nako mudariro ndekekuti Mojolo the Pandemic akakare mualbum rangu rinonzi Soliloquy Mojolo the Pandemic.
Mojolo the Pandemic yangu mhaka ndeyekukuda zvisina kana manyepo ndiyo yasaki saundi pake mhepo nemanyepo kondaizive kuti ukadyara chokwadi unodzorowa nemanyepo iko zvinondangova sarungano asina kana paivepo chokwadi pakati pangu newe chaisavepo chete handingazvitedzeri pamwe dzinonditevera imhepo asi kwete kutodanana newe ndiko kwaita wakudzinganisana nemhepo
bhebhi wakandiramba ndakapererwa cause ndandakaperera you turned back on me ndaida kukisa pachingwa love yedu yaibvira kunge moto waiswa peturu though we broke up ndakusuwa ndautsvaga loya kugara ndiri 1 kuri kurwadza kunge lockdown unoziziya inga magoodies ndaitenga 1 chandaisaita kutema danda despite all my efforts I was a loser don't leave it
chinondinetsa ndechekuti chandakatadza ndopasina actually the previous day takatodzana good night I love you kuti I love you too ndiko here kundida kwacho kwokundiona sekutu kundisimudzira bhonzo mumhepo ndibutsira katu anyways muspenda peta iso dzingachema but never again will I trust you.
One tantane bond chanjasara kutenga ma US kana maranzi. But you decided to throw me under the bus wangwa kundiona sebenzi. Nai lean. You used to say you lean on me. You made me believe in love. You said you love more of me kunge madhuku. Ndanda kupona semurora wamai wakasunga dhuku. Wakandiremera dho pasina skero. You left me second hand kunge hembe dzemubhero. Ndakazvigaya sometimes ndinobuda hupfu. Cause misodzi yangu yakasvika pakupera. Chisingaperi chinoshura. But wakandishura wena. Asingatemi danda.
Manga muchinzwa nhetembo inonzi Mujolo the Pandemic. Manzwo hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemunyori wenhetembo idzi Victor Zivanai ari parunare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi navananyanduri vanoda kupinda muchirongwa chino tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi tiri kukurukura nezvegungano reZim Expo iro riri kutanga nhasi muAtlanta kuno kuAmerica tichitarisawo nezvevimbiso yemutungamiriri weCCC vaNelson Chamisa yekuti bato ravo richachengetedza vatori venhau uye kutariswa kwegwaro revavhoti neveruzhinji kutanga mangwana. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato kumopikisare Citizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatoro venhau pamisangano yavo. Mapurisa kunyanga anorambidza bato reMDC kuita musangano nevatsigiri varo mangwana, achiti kuita izvi kunovhiringidza urongwa hwekutariswa kwemazita mugwaro revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakuvhi